Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 23, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo.
Nzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura.
Dzimwe dzimba muHarare dzinozadzwa nemafashamo emvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda nemusi wechina. Chirwere chekorera choramba chichikwira apo mvura yave kunaya yakawanda munyika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kuyambira vatyairi pamwe nevedzimotokari vemabhazi pamwe nemichovha kuti vange vachachanga achiita basa sebasa munguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva senzira yekuedza kuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa achanga ari mumigwagwa achiona mafambiro edzimotokari pamwe nekubvisa mumigwagwa motokari nemabhazi zvinenge zvisina kukodzera, uyewo kusunga vose vachawanikwa vachityora mitemo yemumigwagwa. Zvakaonekwa kuti tsaona zhinji dzinoitika munguva ino yemazororo uye dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa kanawo kushandiswa kwedzimotokari dzisina kukodzera. Assistant Commissioner Nyati vari kukurudzirawo vedzimotokari kuti vasiyane netsika yekufamba usiku. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa anenge ari mumigwagwa asi kuvei kunopurisa mugwagwa zviyo kuti kuchapirire pauti. Tinodiwa chiri ndoti vanhu ngavafambe zvakanaka. Munotaona dziri kuuraya vanhu mazuva anokuno ndedze usiku. Zvisati kuti vatyairi vachafambe usiku, vatyairi vasatakure zvokupfurikidza mwari. Unoona kuti motikari inofanira kutakura vanhu vashanu inenge ine vanhu gumi. Inofanira kutakura vanhu gumi inenge ine vanhu makumi maviri. Zvichireva kuti vanhu vanofanira kukoshesa kufamba kwavo, vanofanira kukoshesa upinyu hwavo. Mapurisa vozoitawo basa ravo. Nonguva tichazongomirira kuti atoti pachirungu blame game. Asi kune vamwe vanhu vanenge vasingatevedzeri mutemo uyezve vasingaiti zvinhu zvofanira kuitwa nemazvo.
Tinoonawo kuti iyo presence kana kungoonekwa kwemapurisa vachimhanya mhanya mugwagwa kunogonawo kutoita kuti vamwe vange vachitora matanho ekusamhanyisa kana kunwa vachityaira nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungati muchaitawo here?
Ndo zvatagara tichitaura, ndo zvatiri kuzoita. Uyezve tichabata motikari dzese tinokodzera kufamba pamugwagwa, tinokodzera kutakura vanhu. Ndosaka tiri kuti isusu hongu pane vanozoita misikanzwa hatitarisire kuti motikari dzemushikashika kana mapirate taxis achapfuura pamaroadblocks echipurisa.
Imwewo nyaya, Assistant Commissioner, inyaya yekuti vemakombi zvikuru takatarisa tsaona yakakonzereswa padhuze nepaliberation museum apo yekunzi vatyairi vemakombi vainzi vaienda vakatarisa kuri kubva dzimotokari. Zvii zvingaitwa kuti mutemo uteverwe?
Zvokutanga varidzi vedzimotokari idzodzo dzinotakura vanhu vanofanira kubatsirwa kuti vatyairi vavo vaite unhu hwakanaka. Hazvina kwazvinombotiendesa, hazvina zvazvinombotibatsira kuti mutyairi unodhraivha wakatarisana nedzimwe motikari uchidhraivha uri kurutivi rusiri iro romumugwagwa zvinoreva chii izvozvo? Hazvidi tirambe tichingotevererwa nemapurisa. Munhu akapuwa rezinesi rekutyaira mumugwagwa ngaaite muenzaniso wakanaka.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Muri dzine chitsama mumisha yebudiriro nekuwadzana muHarare dzinonzi dzakasara dzisina pekugara mushure mekunge mafashamo emvura azadza dzimba dzadzo mumisha miviri iyi usiku hwemusi wechina. Mapurisa akazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuti chikwata chavo chinonunura vanhu munjodzi dzemumvura chesub aqua unit chakakwanisa kununura vane chitsama mubudiriro 4 gokunonzi kuma paddock mushure mekunge dzimba 15 dzazara nemvura mushure memafashamu emvura yakanaya usiku wechina. Ikuwo kunonzi mumwe mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kuti anogona kunga akatorwa nemafashamu emvura aya sezvo asiri kuwanikwa. Mapurisa anonzi akanunurawo mhuri 10 nepfumbamwe mumusha wekuwadzana extension mushure mekunge dzimba dzazara zvakare nemvura. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti dambudziko iri riri kuramba richikonzerwa nekuti vanhu vave kungobvumidzwa kuvakira dzimba dzavo munzvimbo dzaisimbosiyiwa dzichinzi dzinofamba nemvura pamwe nekuti vave kuvakirawo mumatoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ichokwadi, mukati menzvimbo yebudiriro inzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura, uye kune dambudziko zvakare rekuti vamwe vanovaka vacho vari kuvaka misha yavo yakatanangira panofamba nemvura voisa majurahoro anovharira kuti mvura isagone kufamba ichienda mutunjizi tunonorasa kunana Chiveroko. Saka dambudziko iroro rinoita kuti pose panongonaya nzvimbo idzodzo dzinotonyodza. Zvaive zvinhu zvakanaka kuti vanhu vanyanye kudzidziswa kuti kunyange ukawana sendi mukati mebani yakachipa zvakadini, ziva kuti uchasangana nedambudziko.
Tiri kunzwawo kuti pane mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kunzi angadai akaeredzwa nemvura. Pane zvamati manzwawo here patsaona iyoyi yemwanawo?
Pari zvino hapana chatanga tangonzwa kunze kwekungoti kuseni patanga tichimbotaura nevamwe vekunzvimbo ikoko vachingotaura kuti ndo dambudziko riripo mwana haasi kuwanikwa. Saka ticharamba tichingotaurawo nevatungamiri wedu wenzvimbo idzodzo kuti tinzwe kuti situation yacho yakamira sei.
Tinoona kuti vanhu vari kuvaka ava zviri kuitika mumaziso ekanzuru. Hapana here matanho anenge achifanira kunge achitorwawo nekanzuru sezvo muri kutaura kuti nzvimbo idzi dzinenge dzichinzima wetlands zvinenge zvichitozivikana nekanzuru?
Dambudziko rinoitika nderekuti panotonge pachitosiyiwa nzvimbo dzinenge dziri open idzodzo achinzima wetlands, maland barons nevamwe vane uori vari mukanzuru imomo kunyangwe wematongerwo enyika macancellors pavanoonawo mawetlands aya maopen spaces vanotoona iri nzvimbo yekuti vanogona kutsvaga rutsigiro. Saka matown planners mukataura navo anokurudzai kuti havana zvizhinji zvavanogona kuita ngekuti pavanozoda kuti mapurisa ekanzuro aende kuda kundodzivisa panenge pari kutofamba mapepa anenge achiratidza futi kuti ane zvidhinjo uye kune mari dzakatobvisirwa kukanzuro zvoita sekuti zviri pamutemo. Kunyange vanhu ivavo vakange vachiudziwa kuti pamuri kuwaka hapazi pamutemo kunenge vachitaura kuti havana kumwe kwekugara. Saka dambudziko rinofanirwa kutogadziriswa inyaya yekuti makanzuro edu aya anofanirwa kuti asevhise nzvimbo dzekuti vanhu vagone kuzogara kuine mvura, kuinewo masuwa, kuine migwagwa. Zvino iko zvino vanhu vanongoratidzwa bani, votonzi wakai.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare, Harare Residence Trust, vaPrecious Shumba, vari parunare muHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira munyika panguva iyo paive kutyirwa kuti kunaya kwave kuita mvura kuchatowedzera dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika 130 nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wechina, chidimbu chepakati nepakati cheuwandu uhu vari vagari vemuHarare. Vanhu vanodarika zviuru 10 nezviviri vanonzi vabatwa nekorera nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi. Kusvika pari zvino matunhu maduku 54 anonzi abatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitairusike.
Kukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena. Vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozouyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyoramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura, zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime, matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Toyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji, tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinoita pakuita yatinoti contamination iya, zvinopedzesera zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana-siyana. Dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zviri kungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura, dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake votanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira, tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera. Togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti makanzuru otadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo. Iye zvinezvi tiri muya tinoti muemergency.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitairusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Mashoko ari kubuda anoti motokari dzakatakura rubatsiro dzinosvika makumi manomwe dzapinda kuchamhembe kweGaza nepamugano weEgypt weRafah. Gaza inonzi iri kuda rubatsiro zvechimbi-chimbi. Israel yakanga yaudza vagari vemuGaza kuti vabude kuchamhembe kwedunhu iri, asi pakazopinda mauto ayo akawana paine nzvimbo dzekugara shoma kana zvichienzaniswa nevanhu vakanga vachimo. Zvichakadaro, zvichitevera mazuva enhaurirano dziri pamusoro pekuendeswa kwerubatsiro muGaza Strip, America haina kuvhota nechishanu pachisungo cheUN Security Council zvakabvumidza kutambirwa kwechisungo ichi nenhengo dzeUN Security Council 15. Israel inoti vanhu chiuru nemazana maviri vaurayiwa kubva zvatanga hondo yayo neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chevanopfurikidza mwero. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti zvizvarwa zvePalestine zviuru makumi maviri zvaurayiwa muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tunisia iri kupinda musarudzo dzemakanzuro mangwana senzira yekuwedzera uwandu hwenhengo dzedare iri kuburikidza nekuumba rimwe dare repiri rakanangana nenyaya dzebudiriro. Vadare mumatunhu ose eAmerica vari kudzoka kubasa mukutanga kwa 2024 vachitarisirwa kushoropodza kurwiswa kweIsrael neHamas musi wa 7 gumi guru, vamwe vachitarisirwawo kutora matanho akaomarara. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Muhlanganyawi weStudio 7. Asi nhasi muri kuchipiwa neni tichitarisa mabasa ari kubatwa nesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust, richitungamirwa namuzvare Alice Kuvea, ekusimudzira madzimai emuchitungwiza uye zvavari kutarisira kuita muna 2024.
Zvatino tanga chekupawa muchikafu muti wa31 nevamwe vatinoshandidzana navo. Uye zvekare takaita mamachi kukurudzira nyaya dzegender based violence, mhirizhonga mudzimba, mhirizhonga muzvikoro, mhirizhonga mushamatiki. Uye kuti ticharamba tichiita mabasa ayo ende tichavandudzika. Uye zvekare inini semumiri weboka rechichechi takaendawo neorganization inonzi Wesesheni rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe, uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu bhaketu, maimune sipo, maimune masanitary pads, matoothbrush, makamu, mafuta, zvakawanda wanda zvekuti madzimai abatsirika. Saka chirongwa ichi tichazenge tichiunza zvekare muchitungwiza, iko zvino tine zvimwe zvatakamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muchikoro.
Ko, munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu?
Takave nechirongwa chakanaka sevota registration, takaregistra vana vechikoro vanosvika kuma 1200 vanove vakatanga kuvhota mutsva 23 August. Saka azizi njisa kwa kaita chumango kuru jila kuchida ita wana. Batimo bata na nao mama organization. Anko toto batuwa batikapu pa mawilche. Kama school fees ndoni medampu jikori hiko. Ma school fees anji. Lakumitakamu shemuno munu unika. Kana utimizika munu. Iso shikana utikitu anwane Christmas apana. Christmas anwarungo orimu jimba zao. Lakitu anwarunga jikitu anwende saa lai ronge jema school fees nyeshe ma uniform.
Tinoona kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa. Vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai?
Tinongotenda nekoti obva yakakapuwa sechidzidzo yekumisa kupwanwa kuri pamutemo kwekutengesera kana kuti mavhengiri stores. Izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungidza. Tika kurukura kuti vanhu vabhadharawo mari yekuti vasaramba vachishungurudzwa nekanzuro inoita 10 years kuti vakwanisongo vachitengesa chero pavanotengesera. Takamirira kuvakwa kwekekutengesera. Ichokwadi hazvina kumira mutezo kuri kunai. Vanhu kwekutengesera pacho murodhi asi kanzuro inenge ichingoda mari. Haina payakavaka sechiindiso chayakatipa kutanga kwegore riri.
Ko mugore riri kuuya ra2024 semadzimai emuchitungwiza, zvii zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunota tinotarisira kuita ichi nechichi?
Kana ndotenda tirikutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining zvandamboreva kubatsira vanotambura, kubatsirawo nechikafu uye zvekare kupa vanhuwo mabasa, kutidzisa vanhu kuti vaite mabasa emaoko. Tirikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakatanda nawo aipa madzimai mari yekuti vatange mabasa emaoko anosanganisa kuti shuwangu vatibatsira vakadzi vakawandisa zvikuru. Uye zvekare dambudziko remvura munomuchitungisa isu vakadzi tisiri kutambura. Tirikutarisira kuti hurumende isatimbose zvatakanyora kune mukuru wenyu kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanzwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega. Uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi munzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisu tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvakaguta tikatarisa vapa tichienzanisa nevarume vatichamboita pazvigaro. Uye chimwe chandandangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungidza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda.
Aiwa, ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya ndichiti muwe negore dzvarakanaka nekisimusi yakanaka.
Atotenda nemiwo.
Ndinotenda, thank you.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Diana Kuvheya, vanove mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza reChitrust. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namukoma Presmo Musundi vanochovha mabhasikoro zvemumijaho. Mukoma Musundi ndemumwe wevachovhi vemabhasikoro vakachovha mabhasikoro avo kubva kuJohannesburg muSouth Africa vachisvika muBulawayo svondo rino senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vasiyane nekushandiswa kwezvinodhaka.
Yes, ndiri mumwe chikwata chakachovha kubva kuSouth Africa kusvika kuBulawayo kubva nemusi weMonday uri musi wa18 December 2023. Akasimuka kuJoburg na7 a.m. ndokubva tarova usiku hwose. Asi ndokuda kuti takange taona kuti hatina back up kumashure kwedu, maoko anga anga asingachakwanisi kupula mabreaks. Chibva ndaenda nelift yandakaenda naye kunosvika muGwanda. Vanamirira vamwe kuti vakwanise kusvika muGwanda. Pane kuda kuti ndakasvika usiku ndibva ndambozorora muGwanda. Ndibva ndazobuda muGwanda na3 a.m. kuenda kuBulawayo. Ndakasvika muBulawayo around 7-8 makuseni. Ndangandave kuBulawayo ndokwa ndakazomirira chimwe chikwata chose zuva rose kuti chisvike. Chibva chazosvika na6 manheru.
Chinangwa chenyu chekuti mutore rwendo urwu rwekuchovha mabhasikoro makiromita akawanda kudai changa chiri chei, mukoma Presmo?
chinangwa nechivavarirwa kuti titore danho rekuchovha uye kuzvishungurudza nemabhasikoro kubva kuJoburg kusvika kuZimbabwe inhau yekuramba zvinodhaka kuvanana kuzera rechidiki zvinova ndizvo zvauraya nyika dzakawanda ndo zvakakonzesa kuti nyanye kunge tiri pamabhasikoro kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe kuda kwekuti say no to drugs ndo ranga riri zita recampaign yeawareness yedu. Ndofunga veruzhinji vanogona kunge vachingofunga kuti vanhu vakazviita mandevele chete kwete. Ina ndisiri mundevele, ndiri mushona. But nekuda kwekuti kana mukange mavaka ofriendship nevanhu vanobva kune imwe district, kana friendship yenyu yakasimba, ushamwari hwenyu hwakasimba, munokwanisa kuita chinhu chimwe chete pakashayiwa kana kuziva kana mumwe chete kuti hamuzivi vanhu vanotaura rurimi rumwe chete.
Icho chirongwa chenyu chakanangana nemazera api mukoma musundi?
Ngati awareness yedu yanga yakanangana nekuramba kwezvinodhaka kuzera rechidiki nezera rechikuru zvinova ndizvo zvauraya nyika. So tinotenda zvikuru sei kumasponsors nevamwe vese vakabatsira kuti rwendo rwedu runge ruchibudirira kunyange zvavo vamwe vasiri kuzvibhiliva kana kutenda, asi tinongosisa paruoko rwaMwari. Ndinofunga kuti vabhilivhe tichaita kuti tivatumire mafambiro atakaita pamaGPS edu kusvika tinosvika kuBulawayo. Dzimwe nguva vangava nekufara uye nekutendeseka nekuti vamwe vanoshoropodza uye kushoora, asi ngati kambeni yedu yanga yakanangana nesay no to drugs kuzera rechidiki.
Tinoona kuti rwendo rwamakafamba harusi rwendo rwekutamba narwo. Mune matambudziko amakasanganawo nawo here mukufamba imomo?
Matambudziko mazhinji atakasangana nawo mukati merwendo. Ndinofunga kutsanangura zvingatoda mapeji akati wande, asi muchidimbu ndine tarisiro yekuti ndofunga next patinoita zvakare raidhi yedu yakafanana naiyoyo tichange tiine backup ka kuitira kuti tisatakura mabhegi pamabhasikoro kana kukumisana yedu, nokuti zvinhu zvimwe zvinotipedza pawa uye kuneta nokuda kwekuti zvinenge zvichirema. Asi nokuda kwekuti haungazofambi rwendo rwemazuva matatu uri pamusoro pebhasikoro usina iyunifomu, mbatya dzekushandisa kuti unge uchichinja murodhi, zvinoda kuti ufambe wakazvitakura. Uyewo kuti kana tichinge takumbirawo kuti vanhu vasiponze like zvakafanana navana nechikafu muzhira, zvinhu zvisingatifadzi pakuzobvisa mari dzedu tichitenga isi tanga takambotarisira kuti pamwe vanhu vachatibatsira. Saka ndezvimwe zvematambudziko uye zvinhu zvisingafadzi murwendo, asi tinongozvisa mumaoko aMwari nokuti iri ranga riri zano redu, ranga risiri zano rezvikwata zvatinomhanyira tiri kuSouth Africa.
Tinonzwa kuti urongwa uhwu hwakatangwa namukoma Meli, imi makazopindawo sei?
Akangotiwa atisheerawo nyaya kuti varume ini tinoda kufamba nebhasikoro kubva kuJoburg kuenda kuBulawayo, tichibva tasvitsa nyaya kuzvikwata zvatinochovhera tiri kunokwe sei, hazvingakwanisike here? Zvikanzi kana muchida nemwoyo yenyu yese munokwanisa kuzviita. Ndobva pangoitawo mamwe masponza akavolondia kwataisvikira kuBulawayo kwacho, uye vamwe mataizoita marefreshments murod like True Elegant pagomo yepaBite Bridge kusaidi rekumavirira kweborda. Tinofara zvikuru newelcome yavakaita kwatiri, zvinhu zvinodadisa chaizvo. Chikafu chatakadya ipapo changa chakarongeka, marefreshments atakawana ipapo anga akarongeka, uye mabatiro avakatiita vakaratidza chido kuti tiri vanhu kwavari. Pamakadho zvakare kunyange zvazvo paiva pakati peusiku, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru kwazvo. Nepagaraji repaGwanda takangamwa zvangu zita regaraji, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru sei nekuda kwekampeini yatanga tiinayo, uye Bulawayo yose vanhu vakaratidza kutigamuchira murudo rwaMwari uye murufaro.
Vanga vari muchovhe wemabhasikoro emijaho mukoma Presmo Musundi vachitaura vari parunare kuchiredzi nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA ndebe.